Vaskala, avanomirira zengeza West mudare reparamende, vazvipira kumapurisa epaHarare Central nhasi, vaine magweta avo matanhatu angasanganisira mutevedzeri wemutungamiriri weMDC, vatendai BT, uye vari gweta zvakare, mushure mekufonerwa kwavakaitwa nemapurisa nezuro, maererano nemashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kubhikita mudunhu remasvingo, mukupera kwesvondo. Rimwe remagweta avaskala, vaobhei shava, vati vaskala vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa uye vati vari kutarisira kuti vamiswe pamberi pedare mangwana.
Tadedzwa kumapurisa tikanzi tiuye vaskala vari kudiwa nenyaya yavakaita kubhikita. Vari kunzi mashoko avo vakataura ivo kuti vari kuronga kukudubura hurumende yavamunangagwa nechisimba gore ra2023 risati rasvika. Zvichakadaro taenda kumapurisa tikanopawo umboo kana kuti kupatsana ngudzo yemarambiro avari kuita mhosva. Vaskala vari kuramba kuti hapana pavakamboti vakuda kukudubura zviri kunze kwemutemo. Saka tati isusu handei kumatarenzi mhosva nyaya inoongororwa, nyaya ikurukurwe. Kubva mangwanani tatiri kunyengerera mapurisa kuti tiende kumatarenzi mhosva, asi mapurisa vanga vasati vagadzirisa mapepa anokwanisa kuti tiende kumatarenzi mhosva nhasi. Nokudaro tichange tichienda mangwana. Endi vabva varamba kuti vaskala vadzoke nesu vabva vaiswa muusungwa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vakaudza bepanhau reHerald nezuro kuti hurumende haisi kufara nemashoko akataurwa navaskala ekuti hurumende yavamunangagwa inofanira kubviswa pachigaro gore ra2023 risati rasvika. Zvizvarwa zvezimbabwe zvakatarisirwa kuenda kusarudzo zvakare muna 2023 asi vaskala vakati havasi kuzomirira kuti nguva yesarudzo isvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti vamunangagwa vaondoka nyika. Zvave kupa kuti ruzhinji rweZimbabwe runhonge svosve nemuromo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko nezuro vachiti sebato havawirirani nezvakataurwa navaskala pamusangano wekubhikita uyu. Vachiti zvakataurwa navaskala zvaive zvemupfungwa dzavo. VaTamborinyoka vakati bato ravo rakazvipira kuunza shanduko munyika zvichishandisa nzira dziri pamutemo. Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kutsigira vaskala nemashoko avanonzi vakataura kubhikita. Nekune rumwe rutivi, nhengo dzeMDC dzaswera dzichipa pfungwa dzakasiyana-siyana paFacebook nepaTwitter, vamwe vachitsigira vaskala, vamwe vachivatsoropodza vachiti zvavakaita zvaiva zvisina uchenjeri. Vachuma vati zvakataurwa navaskala mucherechedzo wekushupika kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza neutongo hwavamunangagwa.
Hatina chekuvanza kana kutya pamashoko akataurwa navaJobu Skala ekuti iwo hurumende yeZANU-PF inofanira kubviswa. Hadzisi nhema uye ichokwadi kuti hurumende yeZANU-PF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashopsi, zvinhu zviri kudhura, upenyu hwevanhu hwaoma, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Saka isu sevatungamiri tine yatinoti pachirungu mandate, ikodzero yedu, uyezve isusu tinobhiliva muprinsipu inonzi social democracy. Zvinoreva izvo kuti isusu sevechidiki tinotarisirwa kunge tichimira nevarombo. Naizvozvo isusu sevechidiki tiri kumira nevarombo vese veZimbabwe munhau yavo yekuti aiwa zvinhu zvaoma, ZANU-PF ngaichienda yatadza. Saka naizvozvo zvataurwa navaskala kuti ZANU-PF yatadza inofanira kuenda, hationi chiri chikonzero chokuti vangamiswa pamberi pematare vachinzi vapara mhosva yokuda kubvisa hurumende. Hurumende iyi yatadza, naizvozvo chinhu chakashata chinotobviswa.
Nyanzvi nenyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira varashwiti Mukundu vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa mushure mekuratidza kusafara kwavo neutongo hwavamunangagwa hunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaMukundu vati kusungwa kwavaskala kunoratidza kuti Zimbabwe haisati yasvika pakunzi inyika ine utongi hwejekerere.
Zimbabwe haisati yanyatso kupinda munyaya yekutongwa kwejekerere. Mazwi avakataura mazwi atinongonzwa achitaurwa kunyika dzakasiyana-siyana, kunana South Africa, kunana America, tinonzwa vaTrump vachigara vachitukirirwa, vachitonzwa unzi notoda kukubvisa pachigaro. Vaskala vada kutaura kuti varida kubvisa mutungamiriri wenyika pachigaro nechisimba. mashoko akataura asi mashoko angabva akunzira bongo rizvo rekuti munhu asungwe nemapurisa achikandwa matorongo achinzi aruda kupadzira hurumende nekuti basa rezvematongerwo enyika vanopitana nderekuti vataure nekuzoputiraswa pachigaro kweuyo ari kutonga ende izvi zvinenge zvichiitwa zviri pamutemo kungave kuburikidza nesarudzo kungave kuburikidza nekuzosumba kwevanhu chaiko saka muchiona kuti mutemo wenyika unototendera kuti kana mutungamirira achinge akundiwa anoitwa yatinoti impeachment kana kuti kubviswa pachigaro nemurayiro inenge iripo.
Kubva zvakatorwa muNangagwa Masimba kubva kuna vaRobert Mugabe vachibatsirwa nemauto pave nevanhu 21 chete vasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupirigura hurumende yavo. Vanhu ava vanosanganisira utungamiriri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johana Mamombe, pamwe nenhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.